Ongororo iyi yakaratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana zvinovhotera ZANU PF uye zvikamu makumi maviri nezvitatu kubva muzana zvichivhotera MDC Alliance. Vanhu zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana vakaramba kutaura kuti vanovhotera bato ripi kana kuti vakati havazivi kuti vachavhotera bato ripi. Vanhu zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana vanoti vakarerekera kuZANU PF uye zvikamu makumi maviri kubva muzana zvakati zviri pedyo gone MDC Alliance. Mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nezvakabuda mutsvakurudzo dzeAfro Barometer nekuti ndozvavanogaroudza vanhu nguva dzose.
Zvapachena mazvudzwa kwete neshamwari dzedu, but kunyange navo vasingatifariri kuti aiwa musangano uyu wakarongeka uye uchakunda musarudzo dzikaitwa anytime. Izvi zvinonyanya kubva pakuti mutungamiriri wedu wenyika vamunangagwa nehurumende yavo yesecond dispensation, hurumende yeZANU PF, vazadzikisa nokuita zvido zvatakatsikidzana nevanhu, zvatakatidzirana muna 2018 manifesto yeri kuti izvi ndizvo tichaita.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hyachwayo vaudza Studio 7 kuti tsvakurudzo dzinoitwa kuti dzibatsire mukufambiswa kwebasa uye dzapabato ravo maonero arinoitwa nevamwe. Vatiwo ongororo iyoyi yakaratidza kuti vanhu havasi kufara nehurumende yeZANU PF, ndosaka zvakakosha kuti vanhu vabatane musarudzo dzinotevera.
Saka tinoona tsvakurudzo iyi yakaitwa nevakaita tsvakurudzo iyi yeAfro Barometer kuti aiwazve inota kuti vana veZimbabwe vabatane pamwe chete, vaone vane muono umwe chete kuti aiwa ngatibatane tigadzise nyika yedu, zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka, tinyatsoshanda nesimba kuti aiwa pari kuuya maelections ari kuyawo, aiwa tivakwapaidze tive tichiwana victory yepamusoro kukunda kunotyisa kune mutsindo.
Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vati vanga vasati vaona gwaro reAfro Barometer asi vakati vanokoshesa tsvakurudzo dzakadai. Tsvakurudzo iyi yakaburitsawo kuti vakawanda munyika vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye vanoti nyika iri kuenda kumawere sezvo hurumende isina zvairi kuita kuti vanhu vawane mabasa. Zvikamu makumi matanhatu nezvinomwe kubva muzana zvevanhu zvinoti nyika iri kuenda kumawere uye zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana zvinoti upfumi hauna kumira zvakanaka. Zvikamu makumi mapfumbamwe nechimwe kubva muzana zvinoti hurumende haina zvairi kuita kupa vanhu mabasa uye zvikamu makumi manomwe nezvisere zvinotiwo hapana zviri kuitwa nehurumende kuti mitengo yezvinhu isarambe ichikwira. Asi vamwe vanotiwo hurumende iri kutora matanho akanaka chose kuti munyika mugare muine runyararo. Tsvakurudzo iyi inotiwo veruzhinji havavimbi nemutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende kana mapurisa, uye vanovimba nemasangano anoshanda akazvimirira. Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati havabvumirani nemaonero eAfro Barometer panyaya dzematongerwo enyika vachiti vanoshamiswa kuti vanhu vangavhotere ZANU PF sei ivo vasingavimbe nehurumende yebato iri.
Patsvakurudzo dzakadaiwo hamungati dzakaperera dzose, dzimwe dzinenge dzina atingati mainternal contradiction sezvandataura apa kuti vanhu havavimbi nehurumende asi vanoti vanoivhotera. Iyi ndondo zviri kubudiswa umu. Saka ipapo pane mainternal contradiction zvogona kureva kuti vanhu kana kuti yetingati population yakashandiswa inogona kuva iri population iri concentrated kuvanhu vanofarira ZANU PF. Ndo zvimwe zvinogona kuitika.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaOwenhliwayo vati vanobvumirana nemaonero eAfro Barometer kunyange hazvo vakawanda vachiti vakarasikirwa nemabasa kana nezvimwe zvavaiita kuti vawane raramo nekuda kweCOVID-19. Vakawanda vanoti hurumende iri kuita zvakanaka mukubata kwairi kuita denda reCOVID-19. Mukuru werimwe remasangano anomirira machiremba munyika Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero eAfro Barometer vachiti hurumende neveruzhinji vakabata basa guru pakudzivirira kupararira kweCOVID-19.
Hazvinei hazvo kuti kune vanhu vakashayiwa mabasa, vakazorudzawo mabasa sezvakabuda paresearch iyoyi kuti hafu yacho yevanhu vakashaya mabasa avo. Hongu yes, kushaya mabasa pakauya nhamo ichatirovei, asi unozoona kuti kurohwa nenhamo uchiramba uri mupenyu pane dzimwe nguva unoona kuti zvakati makei. Hazvo zvitori nani, because COVID kana yorova nevanoyorwadza yava kuchira maresearch yakaita semaoxygen nemadrugs muna standards makamutarira apo zvinopisa tsitsi.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vasiri kudaira mbozhanhare yavo. Ongororo iyi yakaitwa kubva musi wa15 kubvumbi kusvika musi wa1 Chivabvu gore rino pakabvunzurudzwa vanhu churu nemazana maviri kubva mumatunhu ose munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.